nani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina chikumi 18 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tenga kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vasvika pamazana mana nemumwe 401. Masangano anomirira vashandi vehurumende anoti ari kushamiswa nekuwedzerwa mari dzevashandi vavo pasina hurukuro dzaitwa nevamiriri vevashandi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika yose hwasvika pamazana mana nemumwe 401. Vanhu vafa vachiri vana uye vapora vave makumi matanhatu nevatatu 63. Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru mazana maviri ane makumi matanhatu nemuraudzo 260,233 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vashaya vadarika zviuru zvinomwe, vapora vachidarika zviuru zana negumi nezvisere zvine mazana mapfumbamwe ane makumi mapfumbamwe 118,990. Masangano evashandi vehurumende anoti akashamiswa zvikuru nedanho rakatorwa nehurumende nechitatu rekuwedzera mari dzevashandi vavo pasina kugara pasi vachitaura nevamiriri vevashandi. Sachigaro wesangano revashandi vehurumende reApex Council Amai Cecilia Alexander vaudza Studio 7 kuti hurumende haina kana kumbovasuma kuti ichawedzera vashandi mari sezvakaziviswa nebazi rezvemari nezuro. Mutungamiri werimwe sangano revadzidzisi reZimbabwe Teachers Association vaRichard Gundani vanotiwo hapana nhaurirano dzakaitwa pakati pehurumende nesangano ravo. Asi hurumende yakati iri kupa mushandi wese mari dzekubatisirana munguva yecovid-19, mari inoita madhora ekuamerica makumi manomwe nemashanu $75 pamwedzi uye kuwedzera mihoro nezvikamu makumi mashanu kubva muzana. Hurumende yakatiwo mari dzecovid allowance dzichabhadharwa kwemwedzi mitatu uye mari iyi inenge isingabatirwe mutero. Asi Amai Alexander vanoti vakatunzwawo nerunyerekupe kuti mari yawedzerwa pasina nhaurirano dzakaitwa nehurumende.
Mari yawedzerwa nehurumende iyi tangoionawo ichisekureta musocial media. Kuti titaure nezvayo zvinogona kuti tinetsei, nokuti hatina kukonsautwa, hatizivi kuti nhaurirano dzacho dzakaitwa kupi, nanani, sei. Nyaya iripo ndeyekutoti isusu tangachitotarisira kuti tinoita meeting this week. Ndofunga meeting takanga takaitarisira kubva last month.
Sachigaro veApex Council Amai Cecilia Alexander vachitaura vari parunhare muHarare. Nyanzvi munyaya dzemari dzinoti kubvuma kwehurumende kupa vashandi vayo mari yekuamerica makumi manomwe nemashanu munongedzo wekuti hurumende yave kudzora zvekare dhora rekuamerica nekuti remunyika rakundikana zvachose kushanda nepamusana pekushaya simba. Nyanzvi munyaya dzemabhanga uye vari nhengo yezanupf vaGilbert Muponda vanoti danho rakatorwa nehurumende rakanaka chose.
Hurumende iyo yataura kuti vashandi vehurumende vachange vachiwana $75 pamwedzi for the next 3 months kutanga muna June, inenge iri non-taxable incentive yekuda kubatsiridza vashandi kuona kuti paadjustment iri kuitika yekuti pane pakambonzi atishashandisa dhulare kunze. Pakafu ya COVID itaakulishandisa dhulare kunze. Saka pani maa Jasmine Zanga kuitika mwikono mekuti zimwe zinu muna anga angu tawata rendi angu dhulare ma US dollar. Apu muna atambiri ma US dollar. Izo zaizo kunze wili muna pesira musika mchema black market mparo market. Kutatua kima US dollar kwa badre rent.
Izo zinurewe kwa muri vampone.
Saka zaidiko na urumi ndesu noti endwa. Ndi zinura za tu president wedu wa mnangagwa. Is a listening president. Sikuta wala kwa wana ita. Apo wata tari za kuterira wanu. Kuchema kwa wari kuta wafani kwa shandi wa urumi. Kuta aiwa. Dae machi draw something. Saka iso zwa hitu kwa iso zwi. It's a good step. Ndi imuvi ya kanaka kwa azu. Pusu yoyo 50% salary increment ya ana uto sakari. Kwa shandi wa urumi ndi. Kuti pay zao zino kuzi kwa ne 50%. Zvinhu zvekuti vanhu vanga vachingochenera kuti kunze uku kwaipa, kunze kwaipa. Hatikwanisa kuwana yatinoti living wage. Saka these moves, zvinhu zvinotendwa, zvinoratidza kuti hurumende yakananga in the right direction. Even though pane zvimwe zvinofanira kuzoitwawo kuti zvinyatsosvika pazvofanira kusvika. Asi izvo zvinoratidza kuti hurumende iri kuteerera, iri kunzwisisa, iri kuzviona kuti vanhu vakaomerwa. Ende sehurumende yevanhu inofanira kuita mamoves anoratidza kuti vanzwa kuti vanhu varwadziwa. Saka izvo zvaitwa izvozvi zvinhu zvinotendwa kwazvo. Ndi zvinofanira kuencourage kuti maybe after 3 months iyoyo maybe it should be reviewed upwards kuti maybe 75 iyoyo kwidzwa maybe enda ku 100 depending on kuti makofas egovernment akamira sei plus pane amwe incentive ataurwa ma non-monetary incentives and these could come in form of say ma stands ma residential stands
ko sei muchiti vapiwe pekuvakira dzimba
because unoona kuti kana munhu achigara mutown zvezvi the most expensive things you are going to pay zvinhu zvese zvakafanira tingati rent yako saka kana munhu asina pekugara anenge achishandira rent saka ipo ndombo kuti dai hurumende yapatarisisa zvakare kuti vashandi vangawanirwa sei dzimba ndaro pataikura kune ma flats aimbovakwa thing unozova ainzi achikunga achikunga ma flats aivakwa nehurumende achinzi vashandi vehurumende vagare imomo asi ma flats iprogram inenge yakazongomiswa zvinhu zvekuti zvinofanira kurevivewa kuti at least munanga shandira hurumende ngagare upenyu huri decent in terms of panogara zvanodya nemapfekero ake ne how they carry themselves in society izvozvo zvinoti tinge tine society inodzora chatinoti choko muhomwe cheche chekuti ukaona munhu zvoti haatambiri mari inokodzera nebasa raari kuita munhu iye anozopesera apiwa miedzo yekuti atange akutora mari yechioko muhomwe. Saka mamezures akadai seungange achiramba achiitwa continuously until mushandi wehurumende akutambira mari yepamusoro zvekuti vanhu vanenge vachitorwira kupinda kumushandira hurumende. Kuti kuti munhu ada unoshandira hurumende kuti aite chioko muhomwe, aiwa hazvidiwe izvozvo. Saka munhu vanhu ngavange vachibhadharwa mari dzinenge dzichienderanawo nebasa ravari kuita. Saka mezure yatiwa nehurumende napuresidendi mangu inototendwa nekuti maus dollar ndiwo anga achitongotonga.
Ko sei muchidaro?
Nuna muna zika katambira mabondi ma nusake wako maanya kuchi kuparo market kutu uchage marie rent kwa nisungu uchibara rent lipa oru kukara saka izozi zinu zinotenu pozito ma pension funds anza argo adjust kwa upwards zinura zao izo kuchi urumende ya terira zuri kuhitika saka mamus adnema measures atinote harisira kuchi anafumura mba chitiko continuously since economy ri ya tinoti transition.
Nyanji, mnyaya zema banga uye vari nengo ye Zanu PF, va Gilbert Mponda vachitaura vari parunare kuharare na Blessing Zulu we Studio 7. Tongi wedare rapamsoro Justice Jester Elena Charewa vakatura nechitatu mutongo wekuti hurumende iratidze kuti yakagadzirira zvinoenderana nekurudziro ye World Health Organization kuti zvikoro zvihurwe kuitira kuti vana vechikoro vakwanise kunyora bvunzo dzeordinary neadvanced level dziri kutanga musi wa 29 chikumi. Justice Charewa vakapa hurumende kusvika musi wa 26 chikumi unova musi wechishanu chesvondo rinouya kuti iratidze kuti yakagadzirira zvakakwana kukundikana kwayo kugutsa dare bvunzo dzosendekwa parutivi. Izvi zvinotevera kukwira kudare kwakaitwa nemasangano masere evarairidzi achida kuti dare rimise kunyorwa kwebvunzo achiti kuita izvi kunoisa vana nevarairidzi munjodzi yechirwere cheCOVID-19. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi re hurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvedzidzo vaKain Matema vanga vasingabatike panhare mbozha yavo zvisinei hazvo kuti vakabuda pachena kuti havafarire kutaura ne Studio 7. Asi munyori mukuru werimwe remasangano evarairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanoti vatambira nemufaro mutongo uyu uye vamirira kuona kuti hurumende ichazadzisa here mutongo uyu.
Zvaturwa naJustice Charewa zvaita zvakanga takatarisira kuti maconcerns evarairidzi vanova varombo, vanova vabereki, vanova vashanzi vanozivaiwo kuti kurarama kwavo kana kushanda kwavo pabasa hunge vari fit zvaenda zvakanaka nezvatanga takatarisira. Ende chaitwa naJustice ndechekuti vati kuhurumende kana iye iri kuti yagadzirira vanofanira kupruvha kuti maPPEs avari kutaura, sanitization yavari kutaura, maconditions ezvese zvatakataura, nyaya yesocial distancing, nyaya yemaclass ratio zvinenge zvaita zvakanaka ende vanofanira kuzvipruvha kwatiri. Togara pasi toonesana kuti hurumende yati chaita izvi, tobvuma kuti zvavakava ndozvavaita, ndozvavaita here. Kureva izvo kuti in the history of this country, this is the first time that unions have taken government to court on issues of interest in right yemaworkers. And I think for the first time ndoda kutenda maunion yese kuti tikaita mubata pamwe chete wataita apa, sichishanda samasvosve kana majuru, tinokunda hondo dzakawanda.
Saka munoona here hurumende ichibudirira kuzadzisa zvaturwa nedare panosvika musi wa 26 June kuti zvikoro zvinge zvagadzirira kunyorwa kwebvunzo?
Tikatangira kuti haizvigoni tinogona kunge taakuzvipiringisha. Tiri kuti hurumende iri kutaura iyo kuti inozvigona, saka tiri kuti handei tione, ngatifambei rwendo rwu pamwe chete nepamusana pakuti tiri kuti zviri kuitika muzvikoro tiri kuzviona. Fumigation nesanitization takaimirira une pamusana pakuti tine vana vanodzidzawo kuzvikoro ikoko zvakashandiswa kuita maquarantine center. Vabereki vakawanda vane vana variko ende vari kuda kuonawo kuti zvokwadi zvokwadi fumigation nedisinfection yacho inoitwa zviri propa here. Ndochekutanga. Chepiri ndechekuti maPPEs, hatisi kuda maPPEs ari kugadzirwa nemunhu angotora jira raangotora reovhorosi, repitikoti, reheti, ongosonawo kuti PPE, oti mask. Tikuda mamaski chaiwo chaiwo ari kutaurwa neworld health organization kuti maski yakamira sei, nekuti hatinaitika kuti isusu tisopedzwa mamaski emachira ari kusongona nambuya. Ivo vakuru vehurumende vaipfeka mamaski atinoziva kuti ndo ari safe eblue one. Ngavatipowo mamaski akaunzwana nadrugs ava nemakambani ari kunzwa nemachina, ndo ari safe. Nekuti kana isusu takuzvipfeka emachira muende kuwofran, zvakafanira kuti tiwautura masoja wapa mapfumo wotichenda yamunorwisana nebhanyamulenge. Pane anodzoka ikoko, ngavatipe maPPE ari correct, vatipe masanitizer kwete gavakava atiri kunzwa, ngavatipe masanitizer ari alcohol based ane 80% alcohol avari kuzora ivo, nekuti hatisi kuda kuti ticha agara ane maunderlying health conditions unosiyiwa achinopinda mumadhangana pamusoro pekuti apo instruction. Health and safety yaticha, health and safety yamwana iri paramount kuti Zimbabwe iende mberi zvakanaka.
Taunawo hurumende ichitaura kuti yawedzera mari dzevashandi hurumende nesvika mumakumi mashanu kubva muzana pamihoro. Pamusoro pezvo yaisawo US$75 yekubatsirika munguva yeCovid-19 yavari kuCovid-19 allowance. Matambira ose eyi sesangana?
Zvakafanana nekuti munhu ari kuchema kuti ari kufamba mumafeso, momupa bhutsi imwe chete moti takubatsira, ndo rimwe chete zvaitwa nehurumende pana. Zviri kutaurwa nevashandi ndezvekuti mari yatiri kutambira haikwani, marendawo haakwani, chikafu hatisagoni kutenga, vana hatigoni kuendesa kuzvikoro, ukarwara unofira wambaka unoponera kunana nekumaprofiti. Saka $75 iyi imari hongu yenzi US, asi hatina kumbonyatsokokwa kuti tinzwisa kuti nyaya iyi $75 yatiinda bank rate here ye25 yavanotaura, kana kuti munhu achapuhwa mari $75 chaiyo chaienda kuchidhurika mubank woita zvaunoda nayo. Asi chiripo ndechekuti tiri kuziva kuti October 2018 ticha aitambira $520. Kureva izvo kuti pamutemo chaivo chaivo, tikatevedza mutemo, mutemo haubvumiri kuti mushandi wako mureducire value yemari yaanotambira kana kumudowngrade without his consent. Panotori nemajudgment akadaro ari munyika muno. Kureva izvo kuti hurumende apa iri kuda kutitamba chekuseri,
Abo vange vari munyori mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vari Raymond Majongwe vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Iri kutarisirwa vhiki rinouya kubvumidza vamwe vanozviitira mabasa emaoko kuti vatange kushanda. Munyori mukuru weZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations vaWisborne Malaya vanoti vari kuita zvose zvavanogona kuti pasape nekutapuriranwa kwezvirwere panotanga kudzoka kubasa nevanozviitira mabasa emaoko.
Takwanisa kuti tiedzo kutora chidano chinocherechedza kuti vanhu vedu vemabasa emaoko vakatanga mabasa vange vachitevedzera mitemo yezveutano iri kutaurwa negurukuta rezveutano renyika yeZimbabwe pamwe neiri kutaurwawo neWorld Health Organization kuri kudzivirira nyaya yedenda reCOVID-19.
Zvii chaizvo zvamuri kuita kuti mukwanise kutanga kushanda pasina matambudziko ekutapuriranwa kwechirwere ichi?
Takwanisa kuti kune vamwe vemamemba vatapa masanitizer, mamask, nepamwe pataona pakarongeka kuti vanhu vanomboshandisawo magloves vachichenesa nharaunda yepavanoshandira. Takwanisawo zvekuti kune mamwe makanzuru atiri kudyidzana nawo zvakanaka vave nekubatana nemamemba edu ari ikoko vachidira mushonga pavanoshandira. Mushonga wokudzivirira zvirwere ndo zvatakwanisa kuita. Chidano tukuimba kuti tichapfuura mberi kuita chidano ichocho kune vakawanda.
Saka kusvika pari zvino makwanisa kubatsira vanhu vakawanda zvakadii?
Pari zvino vanhu vakakwanisa kubatsira nenzira iyi yatataura vanosvika kuma 5000 muZimbabwe yose, tichibata kubva Harare takandosvika kuPlumtree, tichibata kunosvika kwese kunana Kariba, kwese uku kunana Beitbridge, inzvimbo dzakawanda dzemumacommunity ari mumamain towns also nekumaruva kwenyika yeZimbabwe.
Ko zviri kunzi tangai manyoresa pasi muri kuzvitambira sei?
Nyaya yekunzi vanhu vashande varegista inyaya iri kuonekana nenzira dzakasiyana. Mamwe makanzuru akatotanga kutendera vanhu kuti vashande pari zvino vaona kuti zvakakodzera. Dzimwe nguva vamwe vangu vakavatova register kare kuti vashande, asi kune dzimwe nzvimbowo kwatichiri kuda kuti tinasonzwisa kuti nyaya yekuregista yacho iri kutaurwa. Kuregista kwacho ndezvipi zviri kudikanwa zvinotendera kuti vanhu vatengese vakasungunuka? Tanzwa pari zvino zvimwe zviri kudiwa nemamwe makanzuru mapepa avari kuti gwaro rezveutano kana kuti health certificate inobva kune vezveutano inoratidza kuti munhu akagwinya kuti ange achishanda achitengesa kana kuti achishanda achishandangana nevanhu. Tikanzwa kuti nyaya yekunzi pari kudiwa tax clearance certificate, ndo zvimwe zviri kudiwa. Asi tinoona kuti havasi vanhu vese vanokwanisa kuita matax clearance certificates, uye havasi vanhu vese pari zvino vanokwanisa kuva nemahealth certificates.
Munyori mukuru weZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations vaWisborne Malaya vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7 vari parunare muHarare. Tarisa zviri mumapepanhau anhasi. Kuroniko rinoti bazi rekanzuru yeButare Bulawayo rinoona nezveutano ratangidza kusvika padzimba dzose muLuzeve vachitsvaka vanhu vari kurwara nemanyoka mushure mekufa nechirwere ichi kwevanhu vashanu munzvimbo iyi. muHerald, mutungamiri weSouth Africa, vaCyril Ramaphosa, vazivisa kuti vata kubvumidza kuzururwa kwemamwe mabhizimisi akaita senzvimbo dzekudyira, marestaurants, mahotera, misangano, dzimba dzevafirimu nezvimwe. MuDaily News mune nyaya yokupanidzirwa mari yemihoro kwaitwa vashandi vehurumende. MuDaily News mekare, mutungamiri weMBC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vakamirira kuita hurukuro nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vaite muonera pamwe kuti nyika ingaenderera mberi sei. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndiraganaka vashamariri vezeveni, tindene basa ramunotira rakanaka vana mukoma ajonga blessing. Nataura yashava kumusha kune vamwe vana kirimudza miri. Basa rinotitira rakanaka pasi dzeveni murambe makatsunga. Ah, nyika yedu ichi ndinoenza chekuti vanhu vane mhosva vanopuwa mari dzechibatiso kunzi kwai vanyaya wezvongororwa ichibva kumba. Ava vanhu vakatotadzigwa vasikana vatatire mudzidzi vakatadzigwa varambe vakasungwa. Nyaya yekuti vari vanhu veMDC Alliance. Saka ingada nyika iyoyo inongoti inosungwa vanhu veOpposition Party chete. Vari kuonekwa kuti vakatadzigwa iona kusunga mabhinya akati vabhinya. Haasi kusungwa. Saka nyika iyi inondoroa kuti vaita bhinya zvendokuti kuti uri unzori munhu kwai vanhu kwavo ndovari kusungwa. Haa ipapo hashapa hwisisi ipapo. Haa murume kutonga kwake hakusi kutonga uku. Hatongi zvachose murume uyu. Tatenda zvaunoti kuSouth Africa paCape Town apo.
Tikaramba tichiteerera zviri kutaura vanhu vezanupf ava tinongopera tichingotsikirirwa seizvozvo vanhu vemuzimbabwe ngatimukei tese he this is our time hazvibatsiri kuswera tichitsikirirwa nevanhu ava tichirinzwa tichiona tichingoona bedzi maa makore manganiko tichiona zvinhu zvichiitika vachibuda vachitaura zvinhu zvokunyepa zvemanyepa vanhu vanganiko vakafa muzimbabwe he saka chazoshamisira kufa chii handei tese tingofira ikoko kana zvichinetsa tofira ikoko pastudio 7 apo vari sei guys iwe kazembe kazembe rega kutinyangadza uchitaura mazuva anobhowa kudaro izvi iwe uri kutiudza here kuti vasikana ava vakabuda muHarare vakaenda kwavakaenda mheno kunonzi kubhindura here uku kwavakaenda muna mazoe road meso mamusina here maroad blocks anga arimo ndigai kutiita vapwere manini sei kuvanhu vezanupf musingafungini muri kutaura nevanhu vanofunga hatisi kuzodzokera mumashure
makadi zvenyu vashamarari vestudio 7 mese ini ndinoitwa tinashe ndiri pamhondo rengezi hurumende yedu yatikuvadza dai vanga vatibatsirawo tashandisawo mahusa iwayo vari kungoshanda kwese nekuti maaratijezi aya vari kuramba vachingoti titambira haachabatsiri izvezvi mukurukuza anongouya ataura kuti ndine hyusa rangu mugweji arongotaura hyusa rake ko vari murume woende torarama chirudzinyiko kuramba tirarama nema35 us here aya ari kupindirwa pastamp godi zuva rimwe chete maava oga oga vari sevadzidzisi havachatotauri panotaura vamwe kana utori studhendi uri kutambira 2 US dollar kutaura idi kudai aiwa mari dzimwe dzatiri kutaurirwa dzichaita dai mangotibatsirawo kana vehurumende vachiona kuti havachagoni basi kungosiya kuri nani pachokwadi pane zvavari kutiitira izvi ndatenda zvangu
akadi vashamara vestudio 7 mutaura tresi pagsp vamunzura kadai ngari nguva yehondo iyai yaka ndovai vanhu vainzi vatengesi nekuti unoti mangwana uri papa uchinja segwai vova blue mangwana wava papa uchinja wava redi muri papi chaipo chaipo imi vamunzura imi muri papi muri redi muri blue muri chii hatiyatsonzwisisa izvi nekuti tongozwa kuti vamunzura vazodai vamunzura vazodai hatisiyatsonzwisisa nezvenyu nezvinogadabu madova kwakupe kudhara nyange chavhunguvhungu chemvuu chemhepo ndochingadero aiwa 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 asika kwai chamunorima chia chamunodzvara ndochaunokohwa hameno zvamuri kudzvara nokuti vanhu vamurikutamba navo vezana avokavo hameno mapurisa avo vedu ene mapurisa nemasoja manyanya manyanya kumakanzi kudiko munopiwa maode kuti murai vanhu makai kudiko makai mukona vanhu mune maoneko aiwa mazonye vabereki vedu muri kuvashungurudza zvakanyanyisa special mapurisa nemasoja vedu muri kutishungurudzira vabereki vedu reduu tavanasi chedu vanzwa kumba uku ii vedu takutonzwa sisi takutoshaya kuti kune iko nyika yaitwa seiko mapfandukiriro eko hama dzenyu mapfandukiriro vabereki venyu mapurisa nemasoja manyanya
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzesinei nestudio 7 isu atina kwatakarerekera tumirai mazu enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paIntelsat 20 kusvika musi wa 30 mwedzi uno. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona, rambai muchiteerera zvirongwa zvedu asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mupurisa wechichena Garrett Rolfe akafura mumwe murume wechitema Rashad Brooks. Akafa muguta reAtlanta mudunhu reGeorgia apomerwa mhosva gumi neimwe kusanganisa mhosva yekuponda Richard Brooks vachitaura kuvatori venhau nezuro muchuchusi weFulton County mudunhu iri vaPaul Howard vakati vaBrooks havana chavakaita chinoratidza kuti mapurisa afunge kuti upenyu hwavo hwakange hwava mungozi Richard Brooks akashedzerwa mapurisa mushure mokubatwa nehope ari mumotikari yake iyo yainzi yakange yakavharidzira dzimwe motikari kuti dzipinde panotengeswa zvekudya. Muchuchisi Howard vakati Richard Brooks akapfurwa kumusana kaviri vachiti mapurisa akange achida kumusungira mhosva yekutyaira motikari akadhakwa havana kushedza ambulance kuti apiwe rubatsiro nekukurumidza. VaHoward vakati Garrett Rolfe akambotokava Rashad Brooks paakange ari kutandadza. Mudunhu reGeorgia munhu anowanikwa aine mhosva yekuponda umwe munhu anotongerwa kufa kana kugariswa mujeri kweupenyu hwake hwese asingabudiswi. Muchuchisi Howard vanoti Brosnan abvise mari yechibatiso inoita zviuru makumi mashanu asi vachiti Rolfe avharirwe kusvika nyaya iyi yatongwa. Newspaper pa kambo kanoba kuna Simon Chimbechu zvinguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe vasvika pamazana mana nemumwe 401 masangano anomirira vashandi vehurumende anoti ari kushamiswa nokuwedzerwa mari kwevashandi vavo pasina hurukuro dzaitwa nevamiriri vevashandi tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka.